manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina gumiguru 21 2021 makaterera go studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mota yanga ichifamba muconvoy yavachamisa Toyota Fortuner yabatwa nemapurisa ya impoundwa Marusape.
MDC Alliance inotaura pamusoro pekupambwa kwaitwa motokari yemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Saka mhirizhonga iyi indhari yasvikwa zvino yasvika pakudhaka. Dhari inobikwa mazuva manomwe. Iyo ndhari yevhaiorensi yakabva kubva 1980 kusvikira nhasi kasvika pamabvisirwo akaitwa mugabe ava noundhari futi.
Makakatanwa ari muzanu PF obuda pachena zvitevera chisungo chepolicy bureau chekuti vose vari kukonzera kusagadzikana mubato iri varangwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe motokari yemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa inonzi yapambwa nemapurisa kwaRusape panguva iyo vachamisa vari kutsvaga rutsigiro mudunhu reManicaland. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti imwe motokari yavachamisa yapambwa nemapurisa anga akavhara mugwagwa maRusape pavanga vari munzira kuenda kumusangano.
Mota yanga ichifamba muconvoy yavachamisa Toyota Fortuner yabatwa nemapurisa ya impoundwa Marusape.
Muzvare Mahere vati havasi kufara kuti nhengo dzezanu PF dziri kurambawo dzichivharira vachamisa migwagwa kwese kwavari kuenda kunotsvaga rutsigiro.
Kuno zvakare kuti vakomana vezanu PF vanenge vakapfeka matishirt ezanu vari kuisa matombo muroad vari kumisa vachamisa kuti vafambe pavari kuita to kana kuti kufamba muprovinsi yeManicaland. Isusu seMDC Alliance tiri kutaura kuti ngazvimire izvozvo, mapurisa ngaamise mailegal roadblocks ari kuiswa nevakomana vezanu PF.
Mutauriri wemapurisa vaponyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Vachamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe yemotokari dzavo kwacharumbira mudunhu remasvingo svondo rapera nevari kufungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF. MDC Alliance inotiwo vachamisa vakapotsa vaurayiwa pakapfurwa imwe motokari yavo kwamutare nechipiri, asi zanu PF yakaramba kuti nhengo dzayo ndidzo dziri kuita zvemhirizhonga. Kunyange hazvo mufananidzo iri kubuda iri kuratidza nhengo dzezanu PF dzinenge dzakapfeka mbatya dzebato iri dzichiita mhirizhonga kwese kunenge kwaenda vachamisa. Zanu PF inotiwo zvese zviri kutaurwa neMDC Alliance ndezvekuda kusvibisa zita rehurumende pamwe nebato iri pamberi penhumwa yeUnited Nations amai Alena Doan avo vari kushanya munyika pari zvino, umo mavari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvakanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Mune imwewo nyaya, vaimbochengetedza mutevedzeri wemutungamiri weMDC Muzvare Tokozani Kupe vakudzanai mashumba varohwa nevechidiki vebato iri pamedia center muHarare nhasi pamusangano wavanga vachiita nevatori venhau zvichitevera kukoka kwavaita vatori venhau vachiti vari kuda kufumura mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora avo vanoti vari kushandisa mari yebato zvisirizvo asi vachangotanga kutaura. Pabva pasvika vechidiki veMDC vanga vachitungamirwa nasachigaro vechidiki mubato iri uye vari nhengo yeparamende Muzvare Yuvhoni Musarurwa vakarambidza vamashumba kutaura vachiti havasi nhengo yebato ravo ndokuvamanikidza kubuda panze vachirohwa mambama nevechidiki ava. Vamashumba vazopotera mune mamwe mahofisi ari pedyo nemedia center mavateverwa nevechidiki ava vakavazvindikita.
Ndaurai pfana kuyatura.
Mutauriri we MDCT va witness Duve vaudza Studio 7 kuti vamashumba vasisiri nhengo ye MDCT zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa mushure meCongress yechimbi chimbi yakaitwa nebato iri gore rapera.
Tamukawo tichiona posta ranga richishambadzira kuti kuchaita press conference pamedia center inenge ichitungamirwa neutungamiriri webato retu reMTCT. Saka zvazvoitika ndezvekuti vatevedzeri vedu vaenda ikoko vachifunga kuti vachanotevera utungamiriri webato. Zvazvoitika ndezvekuti kwazongosimuka hake mumwe anonzi kuudza naye mashumba anga ari nhengo yebato redu akadzinga. Ndofunga kwane more than 6 months akadzingwa mubato achidzingirwa nyaya dzekuti anga asingauye kubato kubasa. Uyo anga ari mushandi, anga asiri mumwe wevatungamiriri vedu, anga angori mushandi zvake. Nenguva yaakadzingwa anga ave bodyguard yamuzvare Thokozani Khupe vanova mutevedzeri wemutungamiriri wetu vaDouglas Monzora.
Zvichakadai mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba varamba kuti vamonzora vari kushandisa mari yebato zvisirizvo.
Vakasiya basa mugore ra2020 zvokuti nanhasi nyaya yavo ichiri kutongwa kuLabour Court. Saka kuti vazouya neakizeni yakadaro kuti vamonzora vashandisa mari yemusangano zvisirizvo inhando manyepo inema, nekuti mutemo webato reMDC maadministration handbook inotaura mafambirwo mafambiswa anoita mari. Vamonzora havasi esignitori webank kunyaya dzemari. Signatory ndi treasurer na secretary general ndo vanobata mari.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwe nyika vachenesani Ntungagwa vati bato reMDCT riri kuswera richitamba nenguva nenyaya dzisina basa zvinopa Zanu PF mukana wokuisvibisa.
Inonetsa pakuti mirizhonga inogona kunge yatora nguva yakareba. Zvichireva kuti nguva yakareba inopuwa mukana kuzanuwo. Inguva wokuzano zvinhu zvakadai so kana kuti takutarisa inonzi state propaganda. Dozo zvinoshanda. Ona kwangu MDC iri kunonoka kudzidza yatingati political terrain yemuZimbabwe. Haisisiri terrain yekumbotsvaga kurwisana zvinzvimbo zvomukati. Nyaya iripo ndeyekuti kana yange iri donzo rekubvisa zano ngatimirire ipapo.
Vamashumba vazobva vachiita zvekutizira mune imwe motokari yanga ichitozvipfuurirawo zvayo kuti vasarambe vachirohwa nevechidiki ava. Hatina kukwanisa kuziva kuti vamhanara nyaya iyi kumapurisa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bature Zanu PF rinoti riri kushushikana zvikuru nemakakatanwa anotyisa pamwe nemhirizhonga iri kuitika mubato iri pamberi pesarudzo dza2023. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nepamusana pekusagadzikana kuri mubato iri, Politbureau yeZanu PF yakapa masimba vakafanira kubata chinzvimbo chemurongi wemisangano vaPatrick Chinamasa masimba ekuranga vose vari kukonzera mhirizhonga nekuita misikanzwa mubato iri. VaChinamasa vakapiwa simba iri nezuro mushure mekunge vakumbira simba nekuona kuwanda kwaita dambudziko iri mubato ravo. VaChinamasa vanoti mhirizhonga nemisikanzwa zvinosvibisa chimiro pamwe nekuti veruzhinji vashaye chivimbo nebato. Nekudaro zvakakosha kuti vanokonzeresa mhirizhonga varangwe nechimbi chimbi, kunyange hazvo bumbiro rebato iri riine gwara rinotora nguva yakareba. Asi VaChinamasa vati vese vanenge vasina kufara nemitongo yavo vanoramba vaine mikana wekupikisa mitongo yavo kudare repolitbureau.
So I did ask for a mandate to as commissary department to take action, because the action to acts of indiscipline must be prompt and not through the long-winded way of disciplinary proceedings which may take years. People want to see that an act of indiscipline has been dealt with. So I've asked it for a mandate to and we will refine it as we go along, subject of course to the fact that if any measure that I take to instill and restore discipline within the party, any affected person must have the right to appeal to the Politburo through the structures, starting with the GCC.
Saka ndakakumbira simba kuti sekomisareti tirange vanhu nechimbi chimbi, nekuti vanhu vanoda kuona nevanenge vatadza vachirangwa ipapo ipapo, kwete kushandisa nzira dzinotora gore kana kudarika. Saka takapiwa simba iroro. vanenge vasina kugutsikana vanokwanisa kupikisa zvirango zvavo kutangira ku DCC zvichikwira.
Vachinamasa vati nyaya yemhirizhonga iri kunyanya kutaurwa nezvayo ndeyekwaMutare, uko dzimwe nhengo dzebato iri dzakaburitsirana pfuti pamusangano weprovincial coordinating committee. Vati vachaongorora nyaya iyi kana mapurisa apedza kuita basa ravo. Mhirizhonga yakatekeshera mubato iri mumatunhu akaita seMidlands, Matabeleland North, Mashonaland West neHarare. MuHarare, sachigaro wedunhu iri vaGoodwills Masimirembwa vakatemwa necheya nemutevedzeri wavo vaGodwin Gomwe, uye nyaya iyi yave kumatare edzimhosva. KuBulawayo, nhengo dzeZanu PF dzakaburitsirana pfuti svondo yapfuura dzichipomerana mhosva yekuparadza bato iri. Musangano wePolitbro wakakurudzira nhengo dzebato iri kuti dzibatane, vachinamasa vachiti kuronga kwavari kuita musangano nekuumba masel kwabudirira uye pave nemasewo anodarika zviuru makumi manomwe nemapfumbamwe nenhengo mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru. Vanoziva zviri kuitika vanoti muZanu PF maita zvikwata zviviri zviri kurwira masimba. Chimwe chikwata chinonzi chiri kutsigira mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa, chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga. Vamwe vakuru vakuru muZanu PF vanonzi havasi kufara kuti vaMunangagwa, avo vakasarudzwa paExtraordinary Congress yakaitwa muna zvita 2017, havana kudaidzira Congress muna 2019 sezvinodiwa nebumbiro reZanu PF, sezvo nguva yava Robert Mugabe yaifanirwa kupera muna 2019 mushure mekusarudzwa kwavakaitwa paCongress yemuna 2014. Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinotiwo kusaitwa kweCongress yeZanu PF muna 2019 kunosiya vaMunangagwa vari mutungamiri weZanu PF zvisiri pamutemo webato, izvo zvisiri kufadza vakawanda mubato iri. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vati danho ratorwa neZanu PF rinoratidza kuti bato iri rine chido chekupedza mhirizhonga, asi vati vachinamasa vanoda rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa nevamwe vakuru vakuru mubato iri.
Ndanga ndiri kuona kuti zvinogona kuzovaremera, asi dai kuri kunzi mutungamiri wemusangano weZanu PF akwanisa kusarudza munhu anokwanisa kuita izvi zvose akangomirira izvozvo, ndinoona kuti vachinamasa vanenge vawandirwa maoko avo kuti vabate mabasa iwayo. Asi zvisinei, ndinovimba kuti musangano weZanu PF uchaedza kuti zvoni vachinamasa vashande nevamwe, asi dai ranga riri donzo rakanaka kuti pangotsvagwa political komiza anongotanga kushanda nenyaya idzodzi.
Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vanoti havaoni sekuti dambudziko iri ringapera pari zvino sezvo rakatanga kare.
Mucharangarira vaMugabe mushakabva vachitaura ivo kuti vane madhigiri emhirizhonga, endi kana muona mutungamiriri urikutaura ndine madhigiri emhirizhonga zvoreva kuti uri kutungamirira nyaya dzekumhirizhonga. Saka Zanu PF kana tichiona izvi kurumwa nechokuchera, zvavari kuita izvi vava kuzama kurwisana netsika yavo.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, avo vanoti hapana achakwanisa kupedza mhirizhonga mubato iri.
Saka mhirizhonga iyi indhari yabikwa, zvino yasvika pakudhaka. Ndhari inobikwa mazuva manomwe. Zvino ndhari yevhaiorenzi yakabva kubva 1980 kusvikira nhasi, kasvika pamabvisirwo akaitwa Mugabe aiva noundhari, futi kuya kwaita Munangagwa kuno undhari. Saka mubato mavo hakuna uchakwanisa kuti heti chipani chigoita tsika yakati, nokuti vaibesanwa roga roga.
VaMunangagwa vakapinzwa pachigaro chavanacho muZanu PF nemauto ayo akabvisa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mushure mekunge vachiwenga vashandisa masimba avo apo vaive mukuru wemauto mukupidigura hurumende yavaMugabe. Mushure mekunge vaMugabe mbune vadzinga vaMunangagwa semutevedzeri wemutungamiri webato uye semutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru United Nations anomirira Central Africa akashanyira Lake Chad Basin achiona magariro ari kuita vanhu, uko akaona kuti zvivakwa zvemunzvimbo iyi zvakasiya zvaparadzwa nechikwata cheBoko Haram. asi vaFrancois Luceni Fall vanoti kurwiswa kwenzvimbo iyi nechikwata cheBoko Haram kwadzikira mumwedzi mishanu yapfuura. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa nezuro kuti vave kutanga dandemutande ravo. VaTrump vakazivisa izvi mwedzi inodarika mipfumbamo yadarika. Makambani eTwitter neFacebook avarambidza kuti vashandise madandemutande aya zvichitevera kukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga yakaitika musi wa6 ndira 2021, iyo yakakonzera kufa nekukuvara kwevanhu paCapitol Hill muWashington DC. Vari kutsigira hurumende iri kufanira kubata matomu muSudan varatidzira nhasi mumigwagwa yeguta guru renyika iyi. Panguva iyo vari kupikisa hurumende iripo vanga vakagara zvavo pasi vachiratidza kunyunyuta kwavo vachiti vanoda kuti hurumende yechiuto idzokere pakutonga nyika iyi. United Nations iri munyika Dr. Alena Dohan avo vari kuongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakuru vakuru muhurumende yavo nevamwe vavanodyidzana navo vanonzi vari kuita zveuori, iri kuenderera mberi nemisangano nevakuru vehurumende nevakatemera zvirango izvi. Nezuro amai Dohan vakaita musangano nevakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings, avakaramba kuti zvirango zvakatemerwa vana veZimbabwe vachiti zvakatemerwa vashoma vanotonga nedemo. America yakatemera vakuru ava zvirango kutanga muna 2003. Zviri kutaurwa neAmerica ndezvimwe zviri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoratidza kuti kunyangwe nhumwa iyi ikakurudzira kuti zvirango zvibviswe hazvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yaita zviri kukurudzirwa neAmerica, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union. Nekudaro, Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti inofanira kushanda zvakasimba kugadzirisa upfumi hwayo kuburikidza nekurwisa uori. Asi hurumende inoti zvirango izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga, uye gweta vari nhengo yeZANU-PF vatinomuda ishe Chinyoka, ava vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinyoka nezvenhumwa yeUnited Nations iyi.
Kuvuya kwavo kana kuti kusavuya kwavo hakubisi masanction. Zvedu zvakakonzerwa nokuti takatora ivhu redu. Pavhu redu panga padzvagwa mapurazi navarungu, ndokubva isati haibisai mapurazi enyu, totora ivhu redu ndokubva tasara naro. Masanctions mishonga yavo toiziva. Tikana isusu pedu pachedu tikagona kubva nechigwere checorruption, nokuti saka masanctions apinda mumongo weZimbabwe. Chinhu choga chatongofanira kuita isu hakwete kutai hamai vavuya uyo wadini wanokumbira mamwe wati zvose zvazvino chazvinoshanda. Zvinoshanda ndezvekuti zviya zvinhu zvinouraya nyika zvakaita secorruption, seincompetency, sekusagona kubata mari dzedu zvakanaka, sekuita zvimwe zvinhu zvisina kungwara sezvi zvatiri kuita mazuva ano zvekupa vanhu ma$50 paviki, zvinhu zvakadai. Zvinhu zvakaita seizvozvo ndozvichativuraya. Asi masanctions haana kwaanoenda zvachose. Chero tikaita misangano 40 nemamai akaita savava tichivabvunza kuti mai vedu wee, masanction anetsa, masanction atinetsa, hakuna chazvinochinja.
VaMavhinga, hanzi nyaya iri pamwongo wenyaya ende minda yakatorwa iyi.
Vakuru vanoti mhosva inoripwa. Masanction aripo iko zvino akanangana nadunga munhu. Kunyanya tikatarisa masanction akatsvetwa pavanhu hurumende yavaMnangagwa yava kutonga, akanangana nenyaya dzekukodzero pavanhu vashanu. Kodzero dzakatyorwa pakapona vanhu muna Nyamavhuvhu wa2018 panguva yesarudzo. Uyezve pandinoda kuti ndiwirirane nemukumu wangu vaChinyoka ndepekuti nyaya yehuori ndiyo yagwadamisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti nyika yeBritain nenyika yeAmerica zvakashinyisa chipanera chemasanction pana vatagwirei nekambani yavo yeSakunda pamusoro pehuori nekufonongona homwe yenyika vachiisa mari muhombodo. Nekudaro chinokosha ndechekuti hurumende yeZimbabwe igadzirise ipedze itsipike nyaya yehuori. Asi dambudziko ratiinaro vaZulu nderekuti nyika yeZimbabwe haina masangano akanaka akamira anomira semufambangwena kuti apedze huori.
Vachinyoka todzoka kwamuri, asi kana nyika ichinzi yatemerwa zvirango hazvikanganise here mukujigidzana nedzimwe nyika kana vamwe vanenge vachidawo kuuya kuzouchika mari muZimbabwe kana vachinzwa kuti yakatemerwa zvirango uye kuti vanenge vachidawo kukwereta mari kunze uko vadhurisirwe kana kuti risk premium yacho inyanya kukwira.
Zvinokonzera munoziva chinondigwadza moyo zvikuru panyaya yedu yemasanction ndeyekutizvo ichi chigwere chakapinda mumatisi chakapinda muna 2001. Ndofunga vanhu vaiziva kuti kuno munhu wekuda chagwirei vanhu vakaita sesu vakakurira kushurubhuku vanomuziva vanhu mosi mamusingamuzivi. Saka mukava vanhu vachitaura kuti zvirango zviriko ndezvokuna chagwirei nasakunda vanhu vari kuda kubata vanhu kumera. Asi chokwadi ndechekuti masanctions makuru haanei navatagwirei. Masanctions makuru ane chokuita nezvinhu zvacho zvakabata nheyo dzoupfumi hweZimbabwe. Agribank, bhenki rinopa zvikwereti kuvarimi, rinofanira kupa zvikwereti kuvarimi vanorima vaya vakapinda muvhu ratakatora riya, iri pamasanction. Agribank haisi yasakunda.
Regai tidzoke kwamuri vamavhinga petai chirongwa chedu.
Nhau yezvirango inhau yekurungwa nechokuchera. Inhau inogadziriswa, kwete kuhwanda nemunwe kuti tazodai nekuti kune masanction, kuita sokuti imhuri iya inenge ichingoti zvikange zvaoma kunzi zvitukwani kana zvitokoroshi zvisati zvakamboonekwa zvinenge zvichingopuwa mhosva ipazvisiri.
Kweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yeZANU PF vatinomuda ishe chinyoka avanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari parunare muHarare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzisi kunzwisisa kuti sei nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vasina zvavari kutaura pamusoro pemhirizhonga dziri kuitika munyika zvikuru pamisangano yeMDC Alliance. Misangano iri kuitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Pane mumwe musangano kumanikaland panonzi pakaridzwa pfuti uye motokari dzaifamba navachamisa dzikatemwa nematombo. Amai Dohan vari muZimbabwe mavari kuongorora nyaya dzezvirango nekodzero dzevanhu. Mukuziya nyaya iyi Tanunoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya.
Maonero angu ndeyekuti special rapatwa anonzi Elena Dohan uyu pataka kunzwa kuchinzi anobva kuBelarus, nokuti tinoziva kuti Belarus inyika ino ushamwari navamunangagwa vanotyidzana, uye Belarus inyika yagara ichizikamwa kuEurope kuti vanoparadza kodzero dzavanhu. Takangoziva kuti hapana chichabuda. Muchiona zvekare nezvekuti mapato anopikisa masangano akamira ega machechi havana havazodaidzwe kumisangano namai vakabva kuUnited Nations ava. Zvinoratidza kuti pagara pane agenda yekuuya kuti vangozogadziridza vachichenerudza chimiro cheZANU PF. Aiwa, ini ndofunga kuti hapana chichafamba, hapana chichachinja. Iko zvino tiziva kuti nhengo dzeMDC vatumi vamiri vacho vari kuramba vachingoshungurudzwa pavanofamba pese pese. Unenge uchifungirawo kuti kuda mai vacho pachati aiwa gatimbotaura timbodzwai kuti kochii chiri kunetsa, muri kunetsana papi.
US Embassy iri kukoka vanhu vanoda kubatana kana kuti vanoda kuita majoint venture mune zvemabhizimisi nemakambani ekuAmerica kana ekune dzimwe nyika ichiti inogona kuvabatsira. Munozviona sei sezvo nhumwa yeUnited Nations iri munyika kuzoongorora kunetseka kunogona kuva kwakakonzerwa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muZANU PF pamwe chete nemakambani avanochidzana nawo.
Chiripo ndechekuti masanctions agara zvinhu zvinongotaurwa kuti zvakabayirwa kana kuti zvinofambirana nevanhu vashoma-shoma vanotsigira ZANU PF paudzvinyiri hwacho. Saka hurumende yeAmerica iri kungoratidzawo kuti aiwa isusu tagara tinoitawo zvinhu neZimbabwe, toziva kuti PEPFA irimo, USAID irimo, vana pact varimo, ikozvino takunzwa kuchinzi pane vari kudaidzirwa kuti kana vane mabhizinesi vanoda kuti vange vachibatsirana namaamerican kuita mabhizinesi, ngavauye titaure nezvazvo. Ava veUnited Nations Special Rapporteur vari paava vagarawo vatongoziva kuti vangangofambira kunyaya dzeZANU PF. Saka handioni kuti chingachinja mataurirwo anoitwa neAmerica nevana veZimbabwe, matauriro akanaka. Saka ndofunga kuti vaitawo chinhu chakanaka kunge vachiratidzawo kuti aiwa masanctions ari kutaurwawo haana kunangana nevanhu veZimbabwe. Mabhizinesi anodaidzwa kuAmerica, vana vechikoro vanoendako, pane vatindotoziva vanotenga mota dzekuAmerica. Saka chinhu chakanaka kuti psychological ringati munhu muchirungwa psychological warfare iri kuitika iyi yakangonakira isu vanhu veZimbabwe, nokuti takagara tichikutaurawo tichingoratidzawo kuti aiwa hapana masanctions akaitirwa vanhu veZANU PF.
Sei hurumende ichirega vanofungidzirwa kuti vatsigiri vayo vachiita zvemhirizhonga pamisangano yeMDC Alliance, nhumwa yeUnited Nations yavakakoka iri munyika?
Kushushwa nekunetswa kuri kuitwa vatungamiri veMDC nevatsigiri vavo kumasvingo, mota dzakatemwa kunyanga vakavharirwa migwagwa nyangwe nhasi zvanga zvisingoitika, zvinongoratidza kuti ZANU PF havanzwisisi. Isusu tiri kungoramba tichingoti vanoziva kuti munhu wavo uyu nhumwa yekuUnited Nations munhu wavo. Saka deno vanga vachiziva kuti uyu munhu akatumwa neUnited Nations chaiyo chaiyo, vaide vachitoita vanhu kwavo iko zvino. Saka mhirizhonga iyi inongoratidza kuti ZANU PF yagara inotya MDC. Handindo vaitiwo MDC Alliance yapera, hakuchina vatungamiri, harisiri bato. Saka kana yakapera pasina vatungamiri, chinoita kuti vange vachivhunduka vachi aiwa toziva kuti vanovhunduka nokuti vanoziva kuti kana taakuswedera kunguva dzesarudzo, mapato anopikisa chaiwo chaiwo mashoma, ibato rimwe chete reMDC Alliance.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Nenya vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. MDC Alliance inotaura pamusoro pekupambwa kwaitwa motokari yemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Makakatanwa ari muZANU PF obuda pachena zvitevera chisungo chepolitibhuro chekuti vose vari kukonzera kusagadzikana mubato iri varangwe. Vagari vekwamutare votaura pamusoro pedambudziko recovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.